marito tuwa chata pinda mwa akonde wanu wangu sira wachiko kubunda wakitashika mkuwai ashuzeru zato zero patisha pindi na ipapo atisi marito ndawa batire me nchero nzira nekuti imari ya gereri shoma shoma tikarisa manita hao ezwa nezu
ini se sanga norunomira varairizi murukuti imari inoku kwanira inofandira kuwedzerwa nehurumende
hurumende ngairege kufunga zvokuwedzera mari ngaitipe mari yedu yataisho chambira idzorere value yemasalari yedu angari ma $500 ma $450 vochinja neinterbank rate votipa nekuti mari idzi pataingodzipiwa taienderana neraramo mararamirwo anga achiitwa muzimbabwe cost of living yatokura kuwedzera kudarika ipapo saka vakambotidzorera value yesalari yedu chete tinokwanisa kumborarama nemhuri dzedu tichiita zvekushingirira misezo zvinhu zvatowedzera kukukwira
sesangano reatus muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira svondo rinoya sezvamakataura zviri kufamba sei
hongu zvikoro zviri kuvhara musi wa 22 July hakuna chikoro chichazenge chichivhurwa maticha tikutaura nawo aneta vanhu vazhinji vatopedzisa kupeta zvirauro nhasi zvekotoro ino musi wa 22 hakuna chikoro chichange chichivhurwa nenyaya yekuti varayiridzi vari kuda kuti vabhadharwa mari inoita zvavatengi tinozivawo kuti pane vamwewo vemamwe maorganizations vari kukurudzirawo kuti maticha aende kumabasa asi maticha ari kutovarambira vachitobuda kumaunion pavo saka tichaenderera mberi tichiratidzira maticha ari kuenda kuholidhay nekukurumidza kubva musi wa 22 vaakumbonozoora vachitsvagira mhuri dzavo zvikwanisiro sezvo embulaya wedu atadza kutibhadhara atadza kutipa mari kuita zvikwanisiro chiita mhuri dzedu
asika hurumende iri kuti ichiri kuda kuti munge muchitaurirana hamuna kukurumidza kumedza kutsenga kuchada here
nyaya yekutaurirana inotaurwa nehurumende inyaya yekutenga nguva vasvina chavari kuuyisa patafura ende vanhu vavanotuma kuti vauye kuzotaurirana nesu vanenge vari vanhu vanhu vanoda kutaurirana navo vachiti vakamirira isu ishamwari dzavo hakuna nhaurirano dzinenge dzichiitwa.